Mazuva makumi maviri nemaviri apfuura, vatori venhabvu vanga vachizara mudzimba dzinoitwa zvekubheja nhabvu, vachiisa mari dzavo pazvikwata zvavanga vachifunga kuti zvinokunda mumitambo yeAfrica Cup of Nations. Vamwe vari kuchema mushure mekudyiwa mari dzavo, avowo vaibhejera Ghana neIvory Coast vachipemberera mushure mekuitiswa mari nezvikwata zviviri zvekuwest Africa izvi. Vamwe vari kuchema mushure mekudyiwa mari dzavo, avowo vaibhejera Ghana neIvory Coast vachipemberera mushure mekuitiswa mari nezvikwata zviviri zvekuwest Africa izvi. Vari kunyanyozhamba ndeavo vakaita savaStanford Kajiti, avo vaifunga kuti zvikwata zvekuchamhembe kuAfrica zvichakunda pakatanga mitambo iyi. Vakadzviti vairota Zambia ichitora zvekare mukombe uyu mushure mekuita chikwata chechipiri kutevera South Africa kutora mukombe uyu kubva kuchamhembe kuAfrica muna 2013. Asi izvi hazvina kuitika mushure mekunga zvikwata zvese zvekuchamhembe kuAfrica, Zambia neSouth Africa zvakarohwa munharaunda yekutanga. Zvakamira zvakadai, maroto ekuti achatora mukombe uyu achiri kuenderera mberi, asi ari kupera svondo muEquatorial Guinea apo maBlack Stars ekuGhana ari kusangana nemaElephants ekuIvory Coast. Kusangana kwezvikwata zviri zvemuWest Africa izvi mufainari yemakundano aya zviri kuratidza kuti unyanzvi hwenhabvu muAfrica huri kubva kuNorth Africa huchienda kune dzimwe nzvimbowo. Egypt yakatora mukombe uyu kanomwe kusanganisira muna 2010 nemuna 2012, asi mukombe uyu wakazotorwa neZambia muna 2013 uyezve pari zvino uri kuNigeria. MaBlack Stars akapedzisira kutora mukombe uyu makore makumi matatu nematatu apfuura. Ivory Coast yakasvika pedyo pemakundano maviri ematatu apfuura apo yakakundwa mumafainari. Muteveri wechikwata cheCape United Wafara Mgoni vanoti ivo Ivory Coast iri kudamburwa zvekare mufainari yegore rino.
Ini pari zvino Ghana ndo iri pamberi.
MaBlack Stars ane vateveri vakawandisa muZimbabwe zvekuti mumwe mutsigiri wenhabvu vaJivas Makoni vari kuti vaunganidza mari yekubhejera Ghana kuti inotora mukombe uyu mushure mekupedzisira kuita izvi muna 1992. Asi veruzhinji vanofanira kuyambirwa kuti vasatarisire pasi maElephants. Asi chero zvaitika, chokwadi ndechekuti mukombe uyu uri kuramba uri kuWest Africa kwemakore maviri anotevera sezvo Ghana neIvory Coast dzose dziri dzemuWest Africa. Vakawanda vari kutarisira kuti mutambo weGhana neIvory Coast uchapera pasina mhirizhonga seyakaitika nezuro pakatamba Ghana neEquatorial Guinea. Panguva iyo makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kusvika pamagumo, vePremier Soccer League vatara musi wa1 kurume semusi uchatanga makundano enhabvu egore rino, asi ari kutanga asina makwikwi emukombe anowanzovhura musangano gore rega rega. Marongerwo anga akaitwa ndeyekuti makundano embada Diamonds Cup ayo asina kuitwa gore rapera ndiyo anga achifanira kutanga kuitwa. Asi izvi zvakundikana nemhaka yekushayikwa kwemari yakakwana nekambani inoisa mari mumukombe uyu yembada Diamonds, iyo isiri kufambirwa nezvinhu zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.